Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechipiri, chikumi 28, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington, D.C. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Takavaona vari murume aida nyika yake, vakanga vaine utezvi hwenjere dzekuziva kuti buviro renyika rinonyorwa sei.
Gweta raive nemukurumbira Dr. Alex Magaisa vakashaya kuBritain varadzikwa nhasi kumusha kwavo kunjanja kuBohera. Vagari vekumasvingo voshushikana zvikuru nekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kupondwa mudunhu iri nevanhu vanenge vakapakatira pfuti.
Asi mutemo uyu hauna chaunogadzirisa dambudziko ratiri kusangana naro rokuti mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira.
Hurumende yodzika mutemo wechimbi chimbi kana kuti statutory instrument kusimbaradza zvisungo zvakaturwa nezuro negurukota rezvemari nebhanga reRBZ kuedza kudzikamisa upfumi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington, DC. Betara ive nemukurumbira Dr. Alex Magaisa vakashaya kuBritain varadzikwa nhasi kumusha kwavo kunjanja uko kwaungana vanhu vakawanda nehama dzavo vachionekana navo. Dr. Magaisa vakashaya mushure mekurwara nechirwere chemoyo vaigara vachitaura zvakanyanya pazvirongwa zveStudio 7.
Zviri kutaurwa navamunangagwa ndezvekuti izvo ivo vane inonzi presidential immunity inowanikwa muconstitution. Inotaura iyo kuti munhu ari pachigaro chapresident akwanise kuendeswa kumatare edzimhosva kana iri nyaya inoenderana nezvavanenge vakaita ivo pachezvavo semunhu, kwete sapresident.
Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vange vari parikuradzikwa kwavamagaisa neutungamiri webato ravo wose. Vakafano bata chigara chomunyori, mukuru webato iri vaCharlton Wende, vaenda kunjanja kunobatana nemhuri yavamagaisa pakuradzikwa kwavo vatiwo.
Tichangopedza kuchengeta gamba redu vaAlex Magaisa, Alex Tawanda Magaisa, kuno kuchikomba. Mukomana uyu mukomana akabata basa rakakura muno munyika. Zvaratidzika nevanhu vauya kuno kubva kuna mutungamiriri wedu, president wedu achamisa, makurukota avo ese vanoshanda navo, mamembers of parliament, makansela edu, shamwari dzamagaisa dzaakashanda nadzo kubva kuprime minister's office, vese vanga vari pano.
Vahwende vatiwo mushakabvu aiburitsa nyedzo uori.
Vamagaisa vakaburitsa uori waiitwa wefarm mechanization. Vamagaisa ndo murume akaita chivindi chekunyora mazita nemari yemaminista nemashefu ese ezanupf aiba.
Mushakabvu anzi nevakawanda ainge akazvininipisa. Mumwe anowirirana nemashoko aya ndimuzvare Stavile Dewa, vanotungamira sangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellency, avo vaindawo kumusha kwavamagaisa kwavaradzikwa.
Tiri kuno kunjanja kuwedza kuzochema Dr. Alex Magaisa, avo vaiva mukuru wekukurudzira kodzero dzevanhu vari zvekare muzvinafundo. Inguva yakatiomera isusu seve civil society nekuti takashanda zvikuru namukoma Alex vachitibatsira kuumba maprograms edu kunyanya kuwalpe ekukurudzira madzimai kuti apinde maleadership positions.
Muzvare Dewa vaenderera mberi vachiti,
tangouya kuzobatana nefamily, tichibatana nevamwe vavaishanda navo, tichingocelebrata upenyu hwavo. upenyu wanga une pundutso, upenyu wemunhu angari principled, upenyu wemunhu akamira pachokwadi kusvika pekugumisira.
Vamagaisa vakabatanawo nevamwe mukunyora bumbiro remutemo ra2013 uye mumwe wevakashanda naye ndivamunyaradzi Paul Mangwana vaitungamira chikwata chezanu PF paurongwa uhwu. Vamangwana vaudza Studio 7 kuti Mushakabvu aive neudzamu pamafungiro ake.
Ndakashanda navo Magaisa vanga vari one of the critical advisors kune akanga achimiririra mapato aipikisa MDC, ndiye angari legal advisor wamunzora natai negotiata constitution. Takavaona vari murume aida nyika yake, vakanga vaine utesi hwenjere zvekuziva kuti bumbiro renyika rinonyorwa sei.
Imwe shamwari yavamagaisa iri kuBritain vaSanderson Makombe vati nyika yarasikirwa negamba.
Chiremba Alex Magaisa ndakazoona nawo nenyaya dzematongerwo enyika. Tinonzwa kusuruwara zvikuru nekushaka kwamagaisa, nekuti wamagaisa wakanga wari muzvinafundo, wakanga wachishandisa unyanzvi hwavo nepfungwa dzavo kubatsira kunyanya isu vanopikisana nehurumende. Wakanga wachipa ruzivo rwavo, wakanga wachiita kuti vanhu vanzwisise zvekuita kuti nyika yedu yeZimbabwe isabudirire.
Dr. Magaisa vakaberekwa musi wa9 Nyamavhuvhu 1975 uye vasiya mudzimai Shamiso nevana vaviri. Mudzimai wavo amai Shamiso Magaisa vanoti vanotenda zvikuru mhuri yeZimbabwe mukuchema navo. Mushakabvu akamboshanda sachipanga mazano chemutungamiri wehurumende mumushakabvu Morgan Tsvangirai munguva yehurumende yemubatanidzwa. Pakufa kwavo vange vachidzidzisa mutemo paUniversity of Kent kuBritain. Dr. Magaisa vaizivikanwa nevakawanda kubirikidza nekunyora gwaro ravo raibuda mumadande mutande nemapepa nhau rinonzi The Big Saturday Read.
Diani wafunga na tichene seranzira hazvitetende nyama sumotetemba pakati pehana.
Vanhu vakawanda munyika vari kushushikana zvikuru nenyaya dzekupondwa kwevanhu mushure mekubirwa nevanhu vanenge vaine pfuti dzimwe nguva. Mumatunhu akaita seMasvingo, nyaya idzi dziri kuramba dzichiwanda zuva nezuva. Godfrey Mtimba anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa padande mutande ravo reTwitter vanoti mumazuva masere adarika pane vanhu vashanu vakapondwa kusengeza 3 kufigtri kwamurewa kuchikombedzi nekuinyati. Panguva iyi vanhu vakawanda vari kukuvadzwa nekubirwa nevanhu vainge vakapakatira zvombo. Vamwe vagari kunyanya vana muzvinabhizimusi mumasvingo vanoti vave kugara vakabatira hana maoko sezvo mbavha dzawandisa. Mumwe mugari wekwamakore kubhikita vaOscar Makova vanoti mbavha dzine puri dzatekeshera nekudaro vanotyira upenyu hwavo.
Isu vagari vekubhikita tiri kugara takabatira hana maoko nenyaya yemhondi dzadai kungotekeshera mudunhu rino reMasvingo Province. Vazhinji vari kufungidzira kuti mazvina bhizinesi vanogara vane mari sezvo havasi kubhenga mari dzavo, uye vanoitawo maprojects avo akasiyana-siyana vanochengeta huku kana zvimwewo vanogara nemari mudzimba umo. Tese techingotya nokuti hatizivi kuti vanhu vanosvika nguvai.
Bepanhau reMasvingo Mira rakabudisa nyaya yekuti musi wesondo mbavha dzaive dzakapakatira pfuti dzakapfuura nekuuraya mutyairi wemuchovha vaDarlington Madzokere panyika Growth Point kubhikita. Mbavha idzi dzaibira mari vashandi vepachiteshi chinotengesa mafuta emotokari chepaGlow pamapamba. Svondo rapera, mbavha dzaiva nepfuti diki kana kuti mapistol nemaAK-47 dzinonzi dzakabira zvitoro zvinopfuura zvina muzuva rimwe chete pachivi Growth Point. Mumwe mugari weMasvingo vaJohan Chihwani vanoti nyanya idzi dziri kuwanda nekuti mapurisa haasi kuferefeta nemazvo.
Dambudziko ratiri riri kusangana na vanhu vose ava inyaya yekuti mapurisa edu pachawo nyange tikamafonera kuti vaita armed robbery havakwanisi kuti vasvike nenguva nokuti havana zvifambiso bariso zvavo zvishoma nguva yavo zhinji iyo vanoshandira padhuze panofambika netsoka kuri havakwanisi kuti varambe vachikuatenda nokuti zvifambiso havana kuferefeta kuti vaferefete zvakanaka hunge vasvika apa hapana chakanaka chavanoferefeta vachiita nokuti nzvimbo dzacho zhinji vanozodzisvika nguva yapo
asi vamwewo vakaita sava Edwin Mugova vanoti nyaya dzembavha nemhoni dzatekeshera dziri kukonzerwa nekuomba kuri kuita upenyu munyika.
Aiwa iyi nyaya yemaarmed robberies yakutotityisa muno mumasvingo mudzimba hamuchagari chete kugara takabatirana mumaoko. Izvi ndiri kufunga kuti pamwe kuda zviri kukonzerwa nekushayiwa kwemabasa uyezve vari kumabasa kwacho vamwe mari hadzisi kukwana dzavari kutambirisa saka vamwe vacho ndivo vakuuya neputi nezvombo vachizoitazve maarmed robberies kudzimba.
Mutauriri wemapurisa mumasvingo Inspector Kudakwashe Dewa vati vari kuzama kuferefeta nekubata mbavha idzi uye vakurudzira veruzhinji kuti vasachengetere mari dzavo mudzimba kana pavanoshandira.
Sezvatiri kutaura ndingangoti inini zvatiri kuita hedu hatigoni kuzvitaura kuti tiri kuita chii, asi chokwadi chiripo ndechekuti tiri kuedza nenzira dzakasiyana siyana namastrategies akawanda atakaisa kuti tione kuti tabata matsotsi anoita zverobhari izvozvi. Asi kune veruzhinji zvatingangotaura ndezvekuti veruzhinji ka ngavarege kuchengetedza mari dzavo mudzimba kana kuchengetedza panzvimbo dzavanogara kana kutizve nyaya dzemari dzavo ngadzirege kungozikamwa nomunhu wese wese kuti vane mari dzakadini uye kuti vari kufamba sei.
Svondo rapera. Mutongi wedare remagistrate mumasvingo vaBernard Chineka vakabata vamwe mauto pamwe nemapurisa nemhosva yekuba pamugodhi wegoridhe kumasava vakapakatira puti. VaChineka vakambomisa kutura kwemutongo wavo vachiti vachazoita izvi munguva pfupi inotevera. Mune imwewo nyaya dziri kumatare, mutongi wedare repamusoro reHigh Court mumasvingo Justice Garai Nesu Mawadze vakatongera mbavha ina dzaiba nepfuti kugara mujeri kweupenyu hwese mushure mekubatwa nemhosva yekuponda nekubira amai Rutendo Ndega vemumusha weTarget Copy mumasvingo. Amai Ndega vakakandwa pamwe nemurume wavo mumugodhi wegoridhe usasa shande. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa masondo apera pakuradzika kwaMajor General Godfrey Chanakira kumarinda eHeroes Acre vakati vari kushushikana zvikuru nenyaya dzekupondwa kwevanhu idzi munyika. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vashandisa masimba awo echimbi chimbi kuparura mutemo unoshanda kwemwedzi mitanhatu kana kuti Statutory Instrument 118A kuti vasimbaradze zvakaturwa negurukota rezvemari uye gavhuna weRBZ kuedza kudzikamisa upfumi hwenyika. Mutemo uyu kana kuti Presidential Powers Temporary Measures Amendment of Exchange Control Act Regulations uri kutarisawo nyaya yemitengo yezvinhu. Mutemo uyu unoti mari yemunyika neyekuAmerica dzicharamba dzichishandiswa kwemakore mashanu anotevera. Mabhanga anonzi anorangwa achatyora mutemo panyaya dzezvemari uye vanokwereta nemadhora ekunze vanobhadhara nemadhora ekunze acho. Vanhu vanonzi vanotengesa zvinhu nemari inodarika zvikamu gumi kubva muzana pachikero chemari inotengeswa kumabhanga vanonzi vacharangwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma.
Mutemo unonzi Statutory Instrument 118A of 2022 wadzikwa nehurumende wakangoda kufanana neprice control pachirungu. Nekuti hurumende iri kuda kurova imbwa yakaviga mupinyu nekuti iri kusandudzira kana kuti tingangoti iri ku fosa vemabhizimusi kuti vatengese zvinhu nemutengo wainenge yakatara nerweseri. Iri kuda kuti vemabhizimusi vatengese nemaprize anoenderana nemutengo wemari wainenge yakatara pamusika wemari unozikamwa sekuti willing buyer willing seller uri kushandiswa nemabhengi.
Mungatsanangura here nezveyamuri kuti willing buyer willing seller?
Iyo inonzi willing buyer willing seller rate iri kushandiswa nemabhanga inonguva yekuti vane mari yekunze vatengese nemutengo wepasi asi mabhanga haasi kutengesa mari iyoyo kune veruzhinji kana kune vemakambani vanenge vachiida. Dambudziko riripo nderekuti banga guru renyika risikuda kuti mutengo wemari yekunze ukwire sekuti rinenge ronzera tadza basa.
Mutemo uyu ungakonzera matambudziko api chaizvo vaboroma?
Chekutanga, vezvitoro zvikuru munyika vachatanga kubvisa zvitengeswa zvavo masherefu zvikuru sei izvo zvinonyanyisa kudiwa nevanhu kana kunyanyisa kushanda zvakaita semafuta inova cooking oil, chokera, sugar nezvimwe zvakadero sekuti vanenge vasisakwanise kubhadhara vanovatengesera ende ruzhinji rwevari kuvatengesera vari kuda mari yekunze. Izvi takambozviona zvichiitika kunana 2008 nekunana 2009 zvikamboitika zvekare pakati ipapapa. Saka vemabhizimusi vanoiziva hondo yacho ende vanogona kuzviita nekuti iva havangatengese zvinhu zvavo nemari iri pasi pemari yavanenge vakabhadhara kuti vanenge vava pazvinhu izvozvo. Chechipiri chekuti zvinhu zvizhinji zvinenge zvichitengeswa muzvitoro zvikuru zvichaendeswa kune matuck shop kana kuti kune ava vari kutengesa vari mudzimota nevari mudzimba vakasiyana siyana.
Nechikonzero chei?
Nekuti vanobhadhara vemaindastry nemari yekunze. Zviro kuti vematuck shop ndivo vachange vachipiwa yatinoti preference neindastry sekuti vanobhadhara ipapo ipapo uye vanobhadhara mari yekunze. Vasiyana nezvitoro zvihombe vanenge vachibhadhara mari yemuno vachidawo kuzobhadhara panopera masondo kana maviri kana sondo rimwe chete. Chechitatu chaitika zvichawedzera iyo inonzi informalization.
Munorevei apa?
Kureva kuti vemakambani vanga vachimbobhadhara mutero kana kuti vachishanda zviri pamutemo munyika vachibhadhara vashandi vavo zvakanaka vachaenda pasi kana kuti kuviga mashandiro avo. Sekuti vemakambani vachatanga kutengesa nerweseri kuitira kuti vasabhadhara mutero kana kuoneswa hondo nehurumende kuti matengesa nemutengo usiriwo. Izvi ndo zvinhu zvinogona kuitika mumazuva ari kuteera. Asi mutemo uyu hauna chaunogadzirisa dambudziko ratiri kusangana naro rokuti mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vakuru vemachechi nevemasangano akazvimirira vari kutarisirwa mangwana kutaura pachirongwa cheThe Zimbabwe We Want campaign, icho chiri kuda kukurudzira nhaurirano munyika dzichitungamirirwa nevemakereke. Vakuru vemakereke vanenge varipo vanosanganisira Bishop Anselimo Magaya naReverend Milson Ndlovu. Urongwa uhu huri kuitirwa padande mutande reTwitter Space at Bishop Magaya. VaMagaya vakambosungwa nemapurisa musi wa10 Chikumi apo vakaedza kuparura chirongwa ichi mukereke yeDutch Reformed Church vachinyorawo mubepanhau reHerald mavanozviti at Jamwanda 2. Mutauri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakati vaMagaya nevamwe vavo havangatungamire nhaurirano nekuti vakaererekera kune vanopikisa. Vanotiwo vanoda nhaurirano ngavaende kuPollard. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMagaya.
Tinoziva tose kuti musi wa10 June taikange tichifanira kunge takaita prayer launch yeZimbabwe We Want campaign iyo yakakanganiswa nemapurisa. Saka toda kutenda Mwari nemukana umwe Mwari wavari kutipa zvakare wokuti tikwanise kuita launch iyoyo mangwana musi wa29 June na6:30 manheru.
Zviri kuitirwa kupi kana kuti papi izvi, Bishop Magaya?
PaTwitter Space at Bishop Magaya. Saka tiri kukukoka imese kuti mukwanise kujoina urongwa ihwohwo. PaTwitter Space tinenge tichinamata nokuda kwenyika yedu, tinenge tichiparura urongwa ihwohwo nekuratidza vanhu kuti tange tichifamba sei. Tinengewo zvekare tichitaura zvinhu zvatisiri kuda muZimbabwe yatakapuwa naMwari nezvinhu zvatiri kuda. Saka tiri kuda kukokorodza ruzhinji rweZimbabwe nehama dzedu dzese dziri mudiaspora kuti tive chikamu cheurongwa ihwohwo hwamangwana. Tinotenda, toonana ipapo.
Asi vachinyorawo mubepanhau reHerald, mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakativo imi hamungakwanise kutungamira urongwawo nekuti mune divi ramakarerekera uye izvi zvamuri kutaura zvinokwanisa kuitwa pasi pePollard.
Zviri kutaurwa navaCharamba munowanza kuti ndizvekwa hanzi godzi kwatsuro zvirutaro navacharamba vari kuaddressa a sectoral approach kana kuti yatingati isusu nhaurirano dziri kuitwa nevanhu vane zvavakamirira vari pachikona chavo. Isusu tiri kuramba nhauriro dzakaita saidzodzo. Ndava inhaurirano dzine yatingati muchirungu bias, inhaurirano dzine kwadzakarerekera. Isu tiri kuda nhaurirano inobata vanhu vese, muchirungu vanoti all inclusive.
Munoreveya pamungapa muenzaniso wevamuri kutarisira kuti vange vachikokwa
mavenda, kureva kuti maartisan miners, kureva machechi, labor, macivic society, nepamwe mapolitical parties. Saka isusu hatisi kuda iyoyo approach. Vakasunungukwa kupfuura mberi vachiita zvavari kuita ikoko, kuda vozouyawo kunegotiating table sepolad. Isiri kuda nhaurirano dziri kubata nharaunda dzese dzemuZimbabwe, dziri kuti izvo corruption ngaimire, violence ngaimire, to demand zvatiri kuda, maelectoral reforms ngaitike. Ndo nhaurirano dzatiri kutaura isusu.
Anselimo Magaya vange vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vari kukumbira NATO kuti ivape zvombo zvinokwanisa kudzivirira kuti nyika yavo isabhombwe neRussia kana kuti missile defense systems. VaZelensky vaita chikumbiro ichi kumunyori mukuru weNATO vaJens Stoltenberg pamberi pemusangano weNATO uri kuitirwa kuMadrid kuSpain. Nyaya yekurwiswa kweUkraine neRussia iri kutarisirwa kukurukurwa nezvayo zvakanyanya neNATO. Russia iri kuenderera mberi nekubhomba Ukraine uye nezuro yakauraya vanhu gumi nevasere muKiev. United Nations iri kushora chiitiko ichi uye ichazeya nyaya idzi nhasi. Meya weguta reSt Antonio muTexas muAmerica vaAaron Nirenberg vanoti vaona mitumbi yevanhu makumi mana nevatanhatu vange vakafa murori. Vanhu ava vanonzi vange vapinda muAmerica zvisiri pamutemo nekuMexico. Vamwe vanhu gumi nevatanhatu vanonzi vaendeswa kuchipatara, kusanganisira vana vadiki vana. Kupisa kuri kuita kunze kuri kunzi kunogona kunge kwakonzera kuti vanhu ava vatadze kufema zvakanaka. Dora remunyika riri kuramba richishaya simba zvopa kuti mitengo yezvinhu irambe ichiwedzerwa zvakanyanya. Dhora rekuAmerica range richitengwa nemadhora mazana matatu nemakumi matanhatu nematanhatu kana kuti $1 to $366. Svondo rapera dhora rekuAmerica raitengwa nemadhora mazana matatu nemakumi mashanu nemaviri kana kuti $1 to $352. Kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation kwakawedzera zvakanyanya mumwedzi waChikumi, panguva iyo hurumende iri kumhanya-mhanya kutura matanho akasiyana-siyana ainoti akanangana nekudzikamisa upfumi hwenyika uhwo huri kunzi nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi hwananga kumawere. Jonga Kandemiri anoti panyaya inotevera.
Inflation yepagore mwedzi waChikumi yakakwira nezvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuenda pazvikamu zana nemakumi mapfumbamwe nechimwe nezviga zvitanhatu kubva muzana, kana kuti 191.6% kubva pazvikamu zana nemakumi matatu nechimwe nezviga zvinomwe kubva muzana, kana kuti 131.7% mumwedzi wacho wabvu. ukuo inflation yepamwedzi yakakwirawo kusvika pazvikamu makumi matatu nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 30.7% muna chikumi kubva pazvikamu makumi maviri nechimwe kubva muzana kana kuti 21% muna chivabvu. Asi nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Steve Hank vepa Johns Hopkins University iri muAmerica vanoti pari zvino Zimbabwe ndiyo ine inflation yakakwirisisa pasi rose, iyo vanoti iri pazvikamu mazana matatu nemakumi manomwe nezvino kubva muzana kana kuti 377%. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanotsanangura nezvekukwira kweinflation kwakadai.
Chekutengesesa chakakosha ndechekuti titsanangure kuti inflation inoyera kana kuti inomezha kukwira kurikuita zvinhu mitengo yezvinhu muekonomi pa mwedzi wega wega kana kuti pagore rega rega. Takatarisa annual inflation rungoti ratidza kuti zvinhu zvakwira sei pakati paJune wegore rino neJune wegore rapera.
Dr. Chitambara vanoti kukwira kweinflation yemunyika kuri kutariswa pachishandiswa mitengo yezvinhu zvinoshandiswa zuva nezuva neveruzhinji.
Zimstat inoshandisa inonzi Consumer Price Index kumeasure inflation. Consumer Price Index inenge iri derived on inonzi consumer basket, zvinoreva izvo kuti zvinhu zvinoshandiswa on average ne consumer pamwedzi wega wega.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vaLaxon Zembe vanotiwo vana veZimbabwe vatambura zvakanyanya nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu zuva nezuva, zvichiwedzerwawo nekwavanoti kuparara kwedhora remunyika kuburikidza nemitemo iri munyika.
Makorokota emuhurumende anga achimboramba asingadi kuteerera pfungwa dzinobvawo kune vamwe, zvatisvitsa pachinhano chakaoma zvikuru chekuti vana veZimbabwe vaomerwa, vatambura mitengo yezviro iri kukwira zuva roga roga. Mari yeZimbabwe iri kudzikira muhuremu kana kuti utengo hwayo zuva roga roga.
Panyaya yekuti nyika ishandise mari yemunyika neyekunze nguva imwe chete, vaZembe vanoti
tinovimba nekudavira kuti chinhano chatorwa ichi, sezvavatsanangura nekuvimbisa kuti mari iyi yemayusa nemadhora eZimbabwe dzichange dziri pamwe chete, isu vemabhizimisi tinofara nazvo nekuti zvinotanga kuita kuti mabhizimisi afambe zvakanaka. Zvakare vanhu vave nekuwa nevimbiso nemabhangi avo kuziva kuti kana vaisa mari iri mumabhangi mari yavo irimo.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti hurumende haifanirwa kuita zano ndega pakuedza kugadzirisa kukwira kwemutengo yezvinhu kana kuti inflation, vachiti panotoda kuti pange pachiitwa katombo kanyai nemamwe mapoka ose ane chekuita neraramo yevanhu, poitwa chirwirangwe kurwisana neinflation.
Inflation hatisi chinhu chekuti unotonga uri kuseta house kana kureserve bank kuti ngatidzike chovha chadzika, haiteerere izvozvo. Inofambiranawo ne magariro anenge achiita vanhu. Saka panotoda kuti pange pane hurukuro dzakasimba nevashandi, hurukuro dzakasimba nevemabhizimusi, hurukuro dzakasimba nevagari vemunyika munomu kuti tiona tingarwisa sei inflation. Hariti dambudziko rehurumende yega. Hurumende ikafunga kuti iyo pachayo ndo yega inokwanisa kuti inflation idzike. Zvinoitorera nguva.
Kunze kwekunge hurumende yazonzwawo pfungwa dzinobva kune vamwe, yaita mukomberanwa kurwisa kukwira kwemitengo yezvinhu uku, veruzhinji vacharamba vachinonga svosve nemuromo nekuti sezviri kuonekwa nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi, pachave nerimwe dambudziko zvakare vamwe vezvitoro vave kuramba kutambira dhora remunyika vongoda kumira nedhora rekuAmerica, ivo vashandi vachitambiriswa mihoro yavo iri mumari yemunyika. Ndakamirira Studio 7, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Vakuru vemutambo weNational Football League kana kuti NFL muAmerica vaparura urongwa hwavo hwekutanga muAfrica kuGhana hwekuedza kukurudzira vanhu vemuAfrica kuti vatambewo mutambo uyu. Urongwa hwevhiki rimwe chete uhu hwakananganawo nekutsvaga vatambi vatsva vane chipo. NFL inoti iri kuda vatambi vakawanda kubva kuAfrica. Muchirongwa chedu cheLive Talk, The Connection na 8pm nasi, tiri kutarisa nyaya yekuoma kwaita upenyu uye kuti vechidiki vari kurarama sei. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi kanuwa kutitumira mashoko Studio 7. Shandisai WhatsApp pa number 202-469-0318. Taba tashika kumagumwe chirongwa chedu chanasi. Inindini Evans Zininga, ndiri mu Washington DC.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 28 kuNhlangula 2022 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Igqweta ebelidume kakhulu kundaba zesisekelo sombuso uDr. Alex Magayisa ubekiwe ngakibo esigabeni senjanja namuhla. Abenhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-A2 zivathi sebeza kuya emsebenzini kabili kuphela ngeviki bekhonona ngeholo eliphansi. UZulu weZimbabwe uveza imibono ehlukeneyo ngesimemezelo sebhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe esokuvumela ukusebenza kwedola leMelika lezinye izimali zakwamanye amazwe. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Igqweta ebelidume kakhulu ngendaba esiphathelane lesisekelo sombuso welizwe uDr. Alex Magayisa ubekiwe namuhla ngakibo enjanja eMashonaland East. UMagayisa ubhubhele kweleBhilitane lapho abefundisa khona ezemithetho ekolishini leKent University. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Bekugcwele kuphithizela emzini kwaMagayisa lapho kubuthene khona ababalisi izikhwicamfundo somabhizimusi abezombusazwe abenhlanganiso ezizimeleyo abaqeqeshi abafundisa umthetho lozulu jikelele bevalelisa omunye wabo abasebenza naye okwesikhathi eside. Abakhulume ngaye bamchaza njengomuntu owamela iqiniso ngesikhathi kusesabisa ukukhuluma iqiniso ikakhulu phansi kwaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change uMnumzana Gift Ostalo Siziba uthi njengebandla balahlekelwe kakhulu.
Thina njengebandla le-Citizens Coalition for Change sihlanganeleke lemuli kaMagayisa labantu beZimbabwe lame-Afrika lomhlaba wonke jikelele ukuthakazelela umsebenzi oyenziwe nguMagayisa kwele Zimbabwe lasendaweni esishiyeneyo. Yikho sithi lala ngokuthula mfo kaMagayisa ulwekulu wakulungileyo. Siyambonga kakhulu thina njenge-Citizens Coalition for Change yikho besilaye. Kuqala ke umsebenzi uzuye phela namhlanje ke enjanje lapho ke esi make sure kubana ke uyalala ngokuthula.
Uqhubeke esithi balutshwane abantu abazimisele ukwenza umsebenzi wezombusazwe bengabhadalwa lutho njengalokho ayekwenzela ibandla leli elipha amacebo.
Njalo ke siqhubeke phambili ngomsebenzi thina njenge-Citizens Coalition for Change le njongo yokubana siqhubekele phambili ngomsebenzi ukuze ke si-celebrate lokuthakazelela loku make sure siyaqeda umsebenzi ngokuba ilizwe leZimbabwe likhulu.
UDaniel Molokele olilunga lebandla le-CCC edayele parlamente njalo wafundisa e-University of Zimbabwe lapho wafunda khona umuyi uchasisa ngokunye okwenziwa nguMagayisa.
Sebenzela kakhulu ngo-1996 ngingu-acting president we-University of Zimbabwe Students Union. lapho engasungula khona uhlelo lokwakhiwa kwesekelo sombuso esitha se-UZ Students Union esingathi constitutional reform. Ngasetha up i-constitutional sort of commission ehlangana during one of the vacations or holidays. And Alex Magaisa was one of the people who was actively involved ukuthi kwakhiwe isekelo sombuso esitha i-UZ.
Ingcitshi kwezombusazwe uMnumzana Mlungisi Dube uthi akulula ukwamukela ukubhubha kukaMagayisa. UMagayisa unconywe ngabaningi abagoqela isikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana owaloba enkundleni yeTwitter emchaza njengomuntu owayezithobile. Abanye abezanu-PF bamsolile besithi ngomunye walabo abathuthuzela ukwethulelwa kweZimbabwe izijeziso zomnotho. UMagayisa ubhubhe mhlaka 5 wayona lenyanga kaNhlangula ngemva ukukhulelwa isifo senhliziyo. Wake wasebenza ehofisini owayengumkhokheli webandla le-MDCT uMuyi uMorgan Tsvangirai lapho ayeyinhloko kahulumende omanyano owe-Government of National Unity. Ngaphandle kokuba ligqwetha njalo lokufundisa amagqwetha e-Kent University kwele-Bhrithani, uMagayisa ubika wayethanda konke okuthandwa nguZulu okugoqela umculo kaSimon Chimbetu. Wayengumlobi enkundleni zebulenjini elekhasi elodumo eleblog phansi kwesihloko esithi The Big Saturday Read elalilandelwa ngabaningi njalo eloba kumaphephandaba afana labo Daily News o Independent newzimbabwe.com lamanye. Wayevame njalo ukucubungula izindaba kunalomsakazo owe-Studio 7. Uchiye umkakhe unkosikazi Shamiso Magayisa labantwana ababili. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usebenzise amandla ehofisi yakhe ukwethula umthetho ozasebenza okwenyanga eziyisithupha owe-Statutory Instrument 118 ngenjongo yokuqinisa lokusekela okwethulwe izolo ngumphathintambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube kanye losiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe uMnumzana John Mangujka emizameni yokuletha ukuzinza kwezomnotho welizwe. Lumthetho awenze phansi kwe-Presidential Powers Temporary Measures Amendment of Exchange Control Act ukhangela indaba zokukhwezwa kwentengo mahlayana lokusetshenziswa kwedola leMelika sikhathi sinye ledola leZimbabwe ngokusemthethweni okweminyaka emihlanu elandelayo. Abamabhanga babikwa bezajeziswa kabuhlungu bengephula iziqondiso zokuphumisa loba ukuletha eZimbabwe imali yakwamanye amazwe okuphambana lemithetho yelizwe. Abantu makhaza abazatholakala bethenga imali yakwamanye amazwe emkambo we-RBZ babe sebesiyayithengisa ngentengo ephezulu emkambo wensitha labo babikwa bezajeziswa kanzima. Abenhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bathi sebeza kuya emsebenzini kabili kuphela ngeviki ngomvulo langolwesibili bekhonona ngeholo eliphansi. Kubika uPraxedis Jeremaya.
Abeyathuzi bathi bavumelene njalo ukuthi ngolwesibili maviki wonke bazabe begqoke izimnyama bekhuthaza izisebenzi zonke zikahulumende ukubana zibasekele ngokugqoka izimnyama. Libe lilanga abazalibiza ngokuthi hashtag Black Tuesday. Lokhu bathi baza kwenza njengendlela yokutshengisela ukukhonona kwabo ngokuvalelwa komkhokheli wabo uMnumzana Obert Masaraore rokukhuthaza ukubana akhululwe ngokuphangisa. Lo mkhankaso wokutshengisela bathi baza kwenzela njalo ezinkundleni zebulenjini aze akhululwe uMasaraore. Bathi njalo abeyathuzi bafuna umqhatshi ukuthi aqhubeke ekhulumisana lenkokheli yabo phezu kwezikhalazo zabo zeholo phansi kweziqondiso zesisekelo sombuso welizwe kusahluko section 203. Bathi njalo bakhathazekile ngamaqhinga akahulumende wokukhanga ezinye inhlanganiso zababalisi ngeholo elingancedi lutho lokuyenga amalunga ngokuwathembisa okungaphumi lutho. Ngakwelinye icele amalunga inhlanganiso ezingavumi ukuyengwa ngamanga abe sezethuselwa lokubazelwa amacala amanga bebotshwa njengalokho osokwehlele umkhokheli oyathuz uMasaraure. Embikweni wabo abeyethuz bakubeke sobala ukubana sebekunanzelele ukuthi umqhatshi akaziqakathekisi izikhalazo zababalisi njalo inkulumo phakathi kwamacelo omabili kazisoze zibe lezithelo nxa elinye icele lingazinikeli ekulungisiseni izikhalazo zelinye icele. Okunye abakuqhuquzelayo ababalisi ukubuyiselwa kweholo labo kulelo ababelithola ngaphambilini komnyaka ka-2018 elamadola emelika phezu kwamakhulu amathathu US$540. Bathi njalo ukutshengisela kwabo ngokubuya emsebenzini okwensuku ezimbili ngeviki lokhu ayisilo nyathela lokugcina kodwa ngelokunika isikhathi umqhatshi ukubana akhangelisise izikhalazo zabo. Nxa engathulisa engazihluphi ngokulungisisa inhlupho zabo bazahlala phansi njalo babone ukubana bangathatha liphi elinye inyathelo.
Ku-Life Talk lamhlanje kuhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo sikhangela inhlupho ababhekane lazo ngesizathu sokutshabalala komnotho njalo baza kuba besabelana amacebo okuziphilisa. UZulu weZimbabwe useveze imbono ehlukeneyo ngesimemezelo sebhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe esokuvumela ngokusemthethweni ukusetshenziswa kwedola leMelika lezinye izimali zakwamanye amazwe ndawonye ledola leZimbabwe. Abanye bathi lokhu kuzaletha ingxabangxoza kwezenotho kwabamabhizimusi kuZulu lakubatshali bezimali. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Iningi labantu ikakhulu osomabhizimusi bathi ngabe kuvele kuyekelwa ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe ngoba yilo eliletha inhlupho ezibhekane lelizwe kwezomnotho. Umnumzana Amandla Chuma isakhamusa kobulawayo eluveve uthi sekusobala ukuba imali yakuleli ayisela sisindo.
Lokho kusivezela sobala ukubana ngempela imali yakuleli ayisebenzi. Uhulumende nje usicatshela ngomunwe enxa esithi abantu abasebenzise ibhondi lemali yakwamanye amazwe. Okumele kwenzakale ibhondi kumele likhutshwe imali yakwamanye amazwe iqhubeke isebenza kuleli izinto zize zilunge.
Isakhamuzi sesaningdeli kobulawayo umnumzana Benny Moyo uthi lokho kuzadala ingxabangxoza kwezamabhizimusi ezweni.
Ziyothina ukuba uthulise ziwavuma into ebisisenzakala vele. Abantu basebenzisa ikakhulu i-US dollar. Lokho kunye kwe-Zim dollar baluthwana abantu abayisebenzisayo. Bathe sibuza kubona kusenzakala nxa usibhadala nge-Zim dollar. Yena uthi uyasentshenziswa interbank. Uhulumende uphiroza kwenza lokho. The city council. Abanye abantu ama-private players basebenzisa black market rate. Sulokhu akusebenzi. Sibona nje ukuphela abantu beqhubeka behlupheka ngoba babe bengayiholiswa naleyo mali kwethu. So ngithi akutho lutho kuphela nje uhulumende sekuvumile ukuba seyihlulekile.
Usomabhizimusi wakobulawayo unkosikazi Nesisa Mathe uyasamukela isimemezelo lesi ethi sizavusa amabhizimusi akade esesiwa.
Silokuthaba ngalokho okwenziweyo ukuthi khathesi lathi amabhizinesi sesizagwanisa ukuthi sithengise lokho esikuthengisayo ngedola lemelika kumbe ngeforeign currency. ngoba singananzelela esikhathini esiningi amabhizinisi ethu adesisiwa ngokuthi besingasenelisi ukuthi sikwanise ukuthi nxa ungathengisa nge-RTGS ukuthi uthenge i-US ngama-rates ade khona. Kodwa kathesi lokho sokukhona kuzasenza ukuthi lathi kube lula sikwanise ukuthi siqhubeke sirane amabhizinisi ethu singarani ilosi kakhulu.
Isakhamuzi seGwanda unkosikazi Khora Ndebele uthi linyathela elihle kodwa kalithembakali.
Umbiko kamangusha u-Reserve Bank kavena lo mthuli Ncube uminista okwazisa umphakathi lozulu ngokuthi imali ye-forex izaba lokuthi isetshenziswe eminyakeni ethize kuzofuka u-2025 kungelwa ukuthi ivalwe kulethe ithemba lobubele kumphakathi ikakhulukazi amabhizinisi ngoba siyazi ubana ithemba selalahleka ebantwini kunjena siyazi ubana iningi laluza imali eziningi kuzobe kuze kutshintshwe i-US dollar yavuka sokuqha imali ezingama-zim dollar currents okwenza ukubana abantu baluze i-trust on the banking system, i-trust kwaba amabhizinisi because abasathembi bathi be-investile imali zabo zingama-US dollar, imali zakhona shele zitshintshile sokuthiwa sezingama-bond. So lo mbiko uletha ithemba kwaba amabhizinisi kodwa njalo singakhohlwa kubana abantu vele abasathembi, i-trust have been lost and ukuthi uphenduke to regain it, it's a huge task kumphakathi la kuhulumeni. Kodwa kungasenani lokugele siyayithemba ukubona abantu bakhululeke balisebenzise kungela wesaba lokwethuka kweminyaka le emithathu elandela.
Umongameli weZimbabwe National Students Union umnumzana Benon Ncube uthi lokho kuzangezelela ukufunda nzima kwabafundi ezweni.
Ukusebenzisa imali engama-US dollars kube semthethweni kuyinto ekhanya ingekho fair ikekithi ama-students ngoba uzathola ukuthi lakha test i-school fees zethu ziyabe ziku-64,000 RTGS and uyafaka ama-US dollars yabe ku-120 US dollars. Ngakhanya ngani imali encane ukuthi i-120 US dollars but uzathola ukuthi abazali bethu izisebenzi zihola kubo-40,000 RTGS and as a whole ma-US dollars. So ukufaka ukuvumela ukuthi kusebenze ama-US dollars elizweni ungazange wena wavumela ukuthi unike izisebenzi zakho ama-US dollars kuza silethela iproblem enkulu kakhulu ngoba nxa kungathiwa i-school fees kathesi sikubo-200 songama-RTGS amangaki wona lawo bona bazawuholisa yini izisebenzi. Imali yethu kumele make sure ukuthi kusebenza imali eyodwa. Xa ukuthi sisebenza nge-US dollars akusebenze i-US dollar kuphela. Xa ukuthi sisebenza i-RTGS kusebenza RTGS kuphela. Ukuwasebenzisa ama-currencies lawa concurrently as if ale same value yikho kwenza izinto zidule kakhulu ngoba labo abaholisi izisebenzi nge-same value. Ngabe banika izisebenzi ama-US dollars ngabe sithi ku-right ukuthi babhadalise over but sisebenzise lawo ma-US dollars but angeke uholise abantu imali elentengo ephansi u-expecta ukuthi benelise ukubhadala izinto ezichajwa ngemali elentengo ephezulu. Akulaphi inflation lokhu kwenza izinto zibe worse.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Effie Ncube uthi leli nyathelo likahulumende alisoze lilethe inguquko ekhanyayo.
Konke lokhuyana abakukhulumileyo kakusoze kulethe inguquko empilweni zabantu. Idola lelizwe kaliqiniswa ngumthetho, liqiniswa ngezomkhonomi eziphethwe kahle. Ezomkhonomi eziphethwe kahle zitholakala nxa ngabe ezepolitiki ziphethwe kahle. Konke abakukhulumeleyo ngokunjalo akusoze kuguqukela kancane, akusoze kwenza amatitha lahole kangcono. Imali yona liyana ekhulunywayo ilokhu incane kakhulu okuthi izabhadelwa amatitha lanamanesi ngokuba izinto ziyakhwela zisiya phezulu, azisoze zime izinto ukukhwela ngokuthi sekukhulunywe lokhuyana okukhulunyiweyo. Akula nguquko ezaba khona ngenxa yokuthi kule statement esikhulunywe nguminista. Into edingakalayo yokuqondisa ezepolitiki, ezepolitiki ziqondisa ezomnotho.
Usuku ezedlule uhulumende uqale ukuhlela yonke inhlawulo yemisebenzi yakhe ngedola leMelika okuchiye isizwe sikhathazekile ngoba iningi ezweni alisebenzi kuthi abasebenzayo abaliholi idola leMelika. Ngakwelinye icele isisindo sedola leZimbabwe siyagugudeka nsuku zonke okuchiya abaningi besamukela ngenjabulo lesisimemezelo sikahulumende, abanye njalo besisola besithi ulakho ukuvuka esesulile abantu bebhekane lobunzima okuphethwe kabili. Ngimele umsakazi weStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje umgcini sihlalo webandla lezano PF eMathebeleland South umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu uthi uhulumende uyenelisa ukuthuthukisa umnotho welizwe khona athi kufakazwa ikukhuphuka kwenhlelo zokulima ezokwemba lezokwakha elizweni. UNdlovu ongumphathi ntambo kahulumende obona ngezokwethekelelwa kwelizwe njalo emela ibulilima East edale lephalamende uchosisele uStandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Ungazi umuntu esithi i-economy yeZimbabwe yawo umuntu ongakwazi into ayikhulumayo. Liqiniso ukuthi khathesi siphakathi kwesikhathi esinzima esiqondana lendaba yamaprizes. Ama-prizes ekhuphulwa kakhulu into ze-exchange rate engelani le-performance ye-economy. Kodwa ngenxa yokukhuphuka kwama-prizes sokusenza i-buying power yabantu iyehle, yinto ebuya iqondane lama-elections. Why ngisithi ayilani le-economy? Ake sikhangele ukuthi kathi i-economy sikhuluma ngani. Sikhuluma ngento okuthiwa yi-production yama-goods and services. Ngibona ngani asikaze sibe i-level ye-production ye-agriculture esibiyo khathesi. Asikaze sibe le-mining output efana lale esibiyo khathesi. Kodwa kuyakutshengisa ukuthi kukhona okwenzakalayo okuqondana nendaba ye-currency. Bayakwazi ukuthi i-Zimbabwe ngenxa yalokhu esadlula ngo-2008 i-currency ilobudlelwano obuseduze kakhulu abanye abakuthi strong positive correlation between i-currency ne-inflation. Wavela wakhuphula i-black market konke lokhu kuvuka kwintile kuma-price okuletha ubunzima kakhulu esibubona ebantwini. Ukhangele nje maduze inenge esabesikwenza to make sure ukuthi into okuthiwa yi-supply iba sebu ebantwini especially ama-basic commodities. Selifaka amandla lo wonke likhangelana le-currency liyagcina likhutha okumqoka yi-production ngoba ku-production yikho kudala i-employment. Just isolate these three, infrastructure, agriculture and mining, ungitshele ukuthi yiphi i-period in the history of this country eyake yaba lama-gains esibe lawo in the last 4 years. Look at i-mining, it's almost an $8 billion mining economy. It has never surpassed $4 billion. In the past. But I want people to see that Babu and the Bufaga is the first year ever in our history to be self-sufficient in wheat. But I want to know the confessions of the hitman. Why are we going to the they just attack the current. So in a Tulabantu Abangas, we to look to the economy of our but that is the economy. We have never had a level of investment. And esilayo efana lesilayo elilafoyo. In this country, ngifuna umuntu ozakuyeza ukuthi ama-facts and figures who can prove me wrong.
Usanda ukukhethwa ukuthi ukhokhele ibandla lezanu PF eMathebeleland South. Kuyini okwenzakalayo khona ngapho? Abantu abakhali yini ngezomnotho welizwe laba kubandla lakho?
Silama-systems amaningi esesiwafakile in place. Okunye kugoqela ukuthi sesike saba le-workshop sile nhlanganiso zikahulumende lapho i-leadership yonke ye-province seyindatha zikahulumende ezimqoka kwi-economy yethu ezigoqela be-agriculture, abe-mining, abe-transport ukuthi kebuye bezochasisa inhlelo zikahulumende. Siloku sikhangelela ukuthi sibe lethuba lokunusa futhi amanye amaminisane kakhulu kumele sivale isikhala phakathi kukahulumende lephansi. Yonke into eyenziwa uhulumende okhona ithunywe yiphathi zamtm. Kufuna bebuye kakhulu ikhangela bezemfundo yangaphezulu i-higher tertiary usevumile sidinila ngokuthi ebuye. Kuningi asekwenzile kwi-province yemasamu uqedisa i-JM Paul yeGwanda ebisele minyaka ihlezi ngenxa yama-contracting problems. I-Gwanda State University sesiyaqedisa lapho okuhlala khona ama-students e-Epoch Mine. Siyaqala ukwakha i-admin block eGwanda sine-plans for many years esifuna ukuthi sibe le-polytechnic. Khathesi lo nyaka iyachaya i-groundbreaking imali yakhona ikhona.
Lo ngumnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu umphathi ntambo kahulumende obona ngezokwethekelelwa kwelizwe. Ungumgcini sihlalo njalo webandla leZanu PF eMathebeleland South emela ibulili ma East edalele parliamente. Ubexoxa lo Sthandekile Mhlanga we Studio 7. Kwezemidlalo ingcwethi ezicubungula ezemidlalo yenguqu zithi kumele zivotshwe zonke izigilamkhuba ezenza ubuqili bokuguqula iminyaka yabadlali. Kubika uJoseph Njanji.
Ondlela indima enkulu ekuvumbululeni ubuqili bokuntshintsha abadlali abasakhulayo iminyaka okwenziwe liqembu labasakhulayo le Dynamos umncintiswano weMavelas Nakamba Foundation Under 17 Tournament uWellington Mpandare uthi abatholakala besenza lokhu kumele bajeziswe kakhulu.
Kumele kukhangelwe ukukhulisa abadlali kulokuba abantu bekhangele impumela yemidlalo, ngoba bengenza njalo yikho lapho abacina khona betshintsha iminyaka yabadlali. Bakhona abasebenzi benza lapho okuthathwa khona izithupha abancedisa abadlali lapho. Kulula ukubabona, njalo kumele amapholisa angenele ukuze sikuqede lokho.
UMpandare yimanager yamaqembu wonke amela ilizwe emdlalweni wenguqu, njalo nguye oqambe abadlali beqembu leDynamos asebeleminyaka engaphezu kwelishumi lesikhombisa. Omunye walaba badlali uDylan Gumbe nguye waxotshisa iqembu laseZimbabwe labafana bale minyaka engaphansi kwelishumi lesikhombisa ngomncintiswano weCOSAFA ngo-2020 esetholakale ukuba umdala ondisi womdlalo wenguqu kunhlanganiswe yeZimbabwe Football Association uWilson Mtekede laye uthe kumele abomthetho bajezise laba abaphatheke kulobu bugangi.
Yinkemenkeme yendaba, baningi abantu abandakane entweni leyo. Akusiyo abadlali kuphela, ngoba abaqeqeshi kukhona ama-ofisi abawangenayo ukuze kwenzakale lokhu. Ngokubona kwami, nxa kungazange kujeziswe abantu asoze siyendawo emdlalweni wenguqu kwelakithi.
Iqembu leDynamos lixotshwe ngemva kokuba kube yilo ebeliphuthe imidlalo yesibaya sikagroup A liphezu kwengalane yemiklomelo, njalo lelo ebeliqede lisendaweni yesithathu elemajesa, okuyilo eligcine lidlulela phambili yilo eligcine liphakamise inkezo ngemva kokunqoba ele Highlanders nge-2-1 kufinal. Imidlalo le iqoqwe inhlanganiso ebunjwe ngumdlali wakweleZimbabwe odlalela iqembu le-Aston Villa kwelenginandi uMavelas Nakamba eMavelas Nakamba Foundation. Lomdlali uthi isifiso sakhe ukuba imidlalo ikhule okwamagama.
Ayethi ikhule kakhulu. I tournament is for everyone. Niyo umuntu wonke oseZimbabwe. Ngokuya phambili sikhangelele ukuthi ibe more involved even from kuma under 13, 15, 17 so that when they finish kuma under 13 they hambe kuma under 15, kuma under 15 behambe kuma under 17. Hopefully like ithi lawo benjani behambe overseas obedlala ngabo be compete even if it's here.
Imidlalo yeMavelas Nakamba Foundation under 17 ingenwa ngamaqembu abafana abaleminyaka engaphansi kwechumi lesikhombisa abalisa ele Highlanders, ele Njube Spurs, ele Dynamos, ele Majesa, ele Ajax Hotspurs, ele Chicken Inn, ele Bulawayo City kanye lele Wanke Dynamo. Kukhangelelwe ukuba kuzathi kusiyaphela umnyaka kuqhutshwe imidlalo efanayo yamaqembu amantombazana asakhulayo. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Thank you.
Van Aitsa esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje sikhangele ebezihamba phambili. Igqwetha ebelidume kundaba zesisekelo sombuso uDr. Alex Magaisa ubekiwe ngakibo esigabeni senjanja namuhla. Abenhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-ATUS bathi sebeza kuya emsebenzini kavili kuphela ngeviki bekhonona ngeholo eliphansi. Kwanele Mthwakazi lingayikatshana likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Yimi uNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.